kuno kutinogara kuno kutinogara ukakasangana nedambudziko remoto wakatanga kumasamething to one usiku and then kune dzimwe hama ingati munin'ina wangu wakashaya anonzi Japi kambeni ane mukoma wake akafa nemoto kuti asiri kuhospital anonzi Mazviki kambeni futi anobereka mudumbu rimwe chete.
Mungatimi munzvimbo iyi inogara zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda sei uyezve moto uyu wakatanga rini mungazive here kuti wakatanga nani?
Munhu akatanga nemoto hapana munhu akaona nechokwadi asina kunyepa nekuti wanga uri unozova nguva yekurara kwavanhu kumatuhwani kunguva yekuti munhu wekanenge akadi akarara. Vanhu vekuZimbabwe tiri munhu takawanda vamwewo vane vakadzi vavo nevana vavo vamwewo havana vakadzi vakangosiyana siyana tinde vanhu vakasiyana siyana maMozambique maZimbabwe maSouth African maLesotho Malawi atiparenzaakangosiyana siyana tinogara
navo. Mungatimi zvakatanga riini izvi uyezve pari zvino muri kugara pai imi nemhuri dzenyu?
Moto wakatanga musi wesaturday nesiku kumatuhwani and then patakamuka kuseni kutanga kumatuhwani ikoko kusvikira na8 mangwana acho vanhu vangangori bhizi nemoto iwowo vachiva chidzimura and then ini zvangu pano handina mudzimai wangu wandinogara naye asi munina wangu ane mudzimai wake chimwana tine 2 years something vangu manext door vakatirwa vane vana vari less than 2 years hamwe vari more than 2 years vakasiyana siyana.
Vanhu vanoshanda here uyezve panguva ino yecovid kwakamira sei?
Panguva ino yatima yecovid kuri serious vanhu vazhinji havashandi nekuti vakamiswa mabasa kuti tozotomboona kusvikirawo zvatidirire muchana dzedu nekubvuka mbabaka samwedzi yetinayo kutanga last month, this month, 3 months.
Pane mhuri ngani dzakawanikwa dzichishaya pane vakatsvava dzinobva kuZimbabwe?
Mhuri dzandinoziva dzekuZimbabwe dzakashayika ndinoona vanosvika 4.
Imi munogara munzvimbo iyo here?
Ndomanditori munzvimbo ino yeplasi.
Saka pari zvino muri kugarawo pai imi?
Togarawo mikuku yakakakoma iyoyo isati yapera ndiyo tingosesekedza kusvikirawo taonawo sekuti varungu vangana vachipanga prinsisi kakupai kuti mupeise nekuyo vachiuyawo havangapedzisese vanotoravadii vapera.
Imi pamunogara pakatsva here?
Pakatsva.
Makarasikirwa zvakare nechii nechii?
Zvino zvataitsengawo zvino ndichida kutumisira kumusha zvanga zviri mudzimba nekusvirwa nehembe machirawo especial zvinhu zvatanga takatenga zvida kuisa kumusha
saka dai hurumende yekuZimbabwe yakateerera maiti chii nedambudziko ramuri kusangana naro sezvizvarwa zveZimbabwe zviri panzvimbo yamuri kugara iyoyo kuSouth Africa?
Vana vaZimbabwe taingochema kuti daiwo zvinhu zvangodzokerawo panzvimbo yazvaaziiigara tikwanise kudzokawo kudzimba kwedu toshandawo tiri chibhambo dzimba dzedu zviri sei zvakasiyana nemagari atinongoita kugara mudzimba dzemaplastic dzatinogara.